A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, July 22nd, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the increase in the pump price of gasoline and diesel fuel.
To join our discussion, phone us directly right now at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voandebele.com right now.
Thanks again for joining us on Live Talk. You are listening to Studio 7 Live Talk this evening. We are talking about the increase in pump price of gasoline and diesel fuel. The second time in less than 2 weeks.
According to a Zimbabwe Energy Regulatory Authority announcement early Monday, the new price of petrol is now $7.47 from $6.10, and diesel is now $7.19, up from $5.84.
The price hike is the fifth since the January increase that sparked violent demonstrations in Bulawayo, Harare and other urban centers.
And prices had somewhat stabilized after the abandonment of the multi-currency regime, but are slowly creeping up again.
And the recent fuel price hike is likely to have a spiral effect on the prices of other commodities that are already beyond the reach of many.
So join in the conversation right now and tell us what you think about the issue. Please note that we are live streaming all our shows on our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please like us at VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 right now.
And let's talk. If you wish to join the show, phone us directly at +1-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 2+1-202-619-2077 and we'll call you back.
Yes, Chris, and I think let me just greet some of our followers that are following us here on the Shona Facebook page while we wait for our guests. We have Onias Nzuwa, Hans Tapinda Tapinda, Masquera Say, Isu Kunota Squera Jakanaka, Hans Na Onias Nzuwa, Antimavi, Muriwadi, Re Uko, Isu Kunotiriwadi, Tinotenda Muzinda, Arguti, Hewo Inda, Pinda Awo, Ndirikukuona Izvangu, Ndirikunoku Cape Town, Aiwa, Tinokuchingamidza Ii, Variku Cape Town Uko, Top Feni Edu Courage, Mutobayana, Arguti, Mutobaya, Arguti, watching you from South Africa, Kuwit Bank, Masquera Say go Murie Zimbabwe. Aiwa isusu kuno taskwera shakanaka. Top 10 yedi akare. Ruwe kwa lakina. Aguti VOA family munofara ere. Isu tunofara. Top 10 yedi disciple Gilson Madani. Rivarkuti I'm watching. Imi munozi ya shukwita kana muruda kupinda pachirongwa. Oneka imuchinyora numbers zenyu. Uye jemaka isa shakare makode numbers enyu. Kuti plus 263 kana muruku Zimbabwe. Plus 27 kana muruku South Africa. Nezungu onyika. Tipei numbers zenyu. Maka isa makode numbers enyu. Kunao vachangu va kupinda mchirongwa. Tukuta ora isu. Kukwira kurukuita mutengo ye fuel. Nezvimwe zvakadaro, saka pindai muchirongwa muwanikwe tichikurukura nemi Chris.
Yebo Marvelous, siyadibana zihlobo lamhlanje kuhlelo lwe Live Talk. Sikhuluma ke ngodaba lokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota, ipetrol le diesel. Lokhu kukhwela kwentengo kuza nge kungakedluli iviki ezimbili amafutha la ekhweziwe futhi njalo siyabona ukubana ngokwesihlanu lokhu kukhwela kusukela ngoJanuwari lapho ukukhwela kwamafutha la okwabangela ukuthi kube lengxabangxoza ilizwe lonke jikelele kwaswelakala ke imphefumulo yabanye kodwa ke hayi okwakathesi kukhwelile nje abantu bazithulele baya emzileni yezimoto sizwa kuthiwa indwendwe zinde ilizwe lonke abantu bayadinga amafutha wona la akuthiwa asedula ye yilo udaba olusegudwini ke lamhlanje sithe sixoxe ngalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk Marvelous
tenderamberi chikukwazisa vari pa live feed yedu pana wiri mai madzinga maswera sei kwa watching you kuno kuNamibia Barbara Bamu anzi maswera sei courage matobayana ari panapa zvakare Yvonne Ndlovu ari kuti hi saka kana muri kubva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu kuti kukwira kwaita mafuta ekufambisa munyika kuti imi muri kuona sei zviri kuitika izvi kwamuri ikoko kwakamira sei mafuta aya ari kuwanikwa here uyezve tinoziva kuti kana pakwira mafuta zvinobva zvazoteedzera kukwira kwemitengo yezvekudya nezvimwewo saka pindai muchirongwa tikwanise kunge tichizeya kuti kwamuri ikoko kwakamira sei uyezve chii chiri kuitika pana nyika kurasha kuti maswera sei aha kuno kuZimbabwe hanzi tatsvuka nenhamo ha yave hanzi yangova nguva vaira atate guru renhamo ndobva vaisa namba dzavo mukoma vari panapa vanyika kurasha ende vagona nekuti vabva vaisa ne code namba dzavo saka kana muda kuti mupinde muchirongwa nyora inamba dzenyu makaisa zvakare ma code numbers enyu Barbara Bamu ari pa South Africa atipa zvakare namba yake Yvonne Ndlovu ari kuBotswana ari kuti taswera zvakanaka Blessed Chikwira abva atipo namba dzake akaisa zvakare code number yake aiwa tiri kunge tiri kukufonerai uyezve kune avo vanoda kupinda muchirongwa wanikwa imi muchinyora namba dzenyu popano Kennedy kuwana anzi maswera sei vashamarari ndini Kennedy kuwana from Francis Town ndiri kuno kuBotswana kwakadiko kuFrancis Town uko sekutaura kwaita Chris tiri kupinda muchirongwa kuti nhasi taona isu sangano re-regulatory yemuZimbabwe rinoona izvo nezvekukwira nekudzika kwemafuta ndora wanikwa iro richitaura nhasi kuti mitengo ichange yava kukwira uye zvitaona mitengo iyi ichiwedzera nemari inodai kudzira risingati redhora asi Chris mitengo iyi mabhondi here
Zimbabwe dollars, yes. I think there's the bonds, RTGS dollars, so they say.
Saka tinotenda mazinda ari pano avaisa namba dzake anzi ndifonerei Gwezere George anzi ndifonerei Chris over to you.
Yebo kuyambeke njengokutsho kwethu lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwekukhwezwa kwentengo yamafutha e-diesel le-petrol sika ukakathesi nje silindele ukuthi sixhumeke ingcwethi ezizasincedisa ukuthi sixoxe ke sihlaziye udaba lolu kodwa ke ukakathesi abakhona ke ku Studio 7 VOA Ndebele ku Facebook yetu kulo Clemens Mzola Dube ye uthi yena good evening sibe lo Mhambeli la Coste Ngwenya la uthi hayi ngibukele ngise Harry Smith ngiyabona kuse South Africa lapho uino Ndlovu yena uthi hayi ye silokhu njengoba ngithilo lami ukuthi silindeleke abahlonitshwa bethu ukuthi basincedise ukuhlaziya udaba lwethu Marvelous uyebe khona
hello mkoma Matthew makadi yenyu
yesi makadi wei
aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi
utaura nemi ndiri kumazowe
kumazowe kwakadiko kumazowe uko
aiwa kuri
nani ehe tipewo pfungwa dzenyu
halo
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya pekukwira kuri kuita mafuta ekufambisa.
Zvinhu zviri kuitika izvi kana zvimwe zviro zvingaita mazvo nokuti sei chaizvo kuti mafuta akanga akachipa zvinhu zvinogona kuva zvinhu zvazviterera. Zvino mafuta ari kuramba achikwira.
Mamboenda here kumagaraji nhasi uyezve zvanga zviri kufamba sei?
Da nasinda ndaenda hangu asinda kwanisa kuverenga panhau
saka dziri kutambirwa sei nhaurwa idzi nevazhinji vari munharaunda yenyu
halo
ehe nyaya iyi iri kutambirwa sei nevari munharaunda yenyu nemiwo
vari munharaunda vazhinji vari kutema tema nazvo uye vari kuzvitoropodza nokuti zviri kuvakatyamadzawo kuti zvinhu zvatanga tisina kunge takatarisira kuti zvingaitika saizvozvi
Mhm. Imi dai mai wana mukana kutaura nehurumende maiti nezvamuri kuona zviri kuitika izvo.
Chino chavaikwanisa kungoita kuti pamwe zvinhu zvikwanise kuterukira kudzikisa mitengo yemafuta anofambiswa nedzimotokari.
Mhm. Aiwa. Nekuti
mafuta.
Taura henyu.
Nekuti mafuta ndoari kukonzeresa kuti zvinhu zvikwire.
Mhm. Aiwa, mashoko makuku. Tinokutenda ichaizvo, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndokutenda inemiwo maita masanounipa mukana wekutaura.
Okay, bye bye. Chris, we have been there, our caller from Mazowe. Matthew is saying that he read about the fuel hike today, and he's saying that he's not very happy. He's hoping that the government will look at actually reducing the fuel prices, because he says as long as fuel prices continue to rise, everything else will rise. Basic commodities, the price will rise. So his wish is that if the government is listening, they reduce the fuel price.
Mm, yeah. Very interesting indeed. The Stobo siyalinxusa ubana ke listinte ye lingasithumela ke inombolo zenu ku WhatsApp ku nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ye lingasithumela ke inombolo siyalifonela. Siyazi ubana inombolo incingo lezinsuku zingani ziyakhathaza, kodwa ke libe lizama ke lathi siyazama ngapha sibe sikhangelele ke abanxuswa bethu ukuthi sixoxe labo, kodwa inombolo zingani zilokho zisiyalelale. Okwakathesi ke hayi, sibalindile ke sixoxisana lani kuhlelo lwethu Live Talk.
Aiwa, tine vazhinji. Chris vada kupinda muchirongwa, vanyora namba dzavo ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. John Water hanzi, please call me, ndifonerei kani. Gwezere George abva anyora ati iye ndiri kuZimbabwe, ndobvaisa namba yake ine code namba yake kuZimbabwe. Kennedy Kuwana hanzi, maswera sei vashamarari, ndiri kuno zvangu kuBotswana kuFrancis Town. Tinotenda muzinda, anyora zvakare ari paSouth Africa apo. Top fan yedu vadisciple Gilson Madani vabva vaisa namba dzavo, vagona zvakati nokuti vabva vatipa namba idzi, vaineiwo code namba yavo. John Water anyora zvakare anzi, please sisi ndifonereiwo, abva awedzera namba yake achitipa zvakare code namba yake. Saka tinokutenda. Marshall Marwa Mawa anzi abva atipa zvakare, nhasi nemacallers Chris akawanda ada kupinda muchirongwa vari kuZimbabwe. Toda kuti timboedza kubata vari kuZimbabwe nyanya, kuitira kuti tinyatsonzwa kuti ivo pavamuka nhasi zvii zvavaona. Kana muchikwanisa kubva matinyorera kuti muri kutiona muri kupi, kuti zvitiitire nyore pakukurukura nemi panhamba dzenyu dzamatipa idzi. Tiri kuona vazhinji vari kuZimbabwe vada kufonerwa, tichange tiri kuedza kukufonerai. For those that are just joining us, we are looking at the hike in fuel prices, and also with some of our callers coming in and saying, you know, they foresee that commodity prices will also rise as a result of these hikes in fuel prices. So we want to hear from you. What's your thought? Where are you? When you come onto our pages, please just let us know where you are. And also when you give us your number, give us also your code number so it's easier for us to call you. Koma Chris.
Yebo Mavelas, yesisesize samthola ke omunye umhlonitshwa wethu umnumzana Richard Mahomva. Mr. Richard Mahomva, welcome to the show.
Yes, evening. Well, thanks for having me.
Yes, Mr. Mahomva, Marvelous is an economist and is going to take us through the paces. And Mr. Mahomva, your first reaction, what is your reaction when you heard that the price of the pump price of fuel has gone up, especially noting that this is the fifth consecutive time that this commodity's price has gone up? What was your reaction when you heard this news?
I think it is something that was quite inevitable and expected. And in my view, I would say really part of the reasons why we're going through such a patch and a phase is because of, I think, the instabilities in the current reform that, in the current reforms that was since adopted. Because our monetary policy has to tally with a product full of other currencies that we interact with. in terms of our market-related terms. So that's how I look at it. And we've got these instabilities as far as our currency play is concerned.
Mm-hmm. So do you see a spiral effect where we are going to see the prices of almost everything going up?
Because the possibilities are quite high, because you should note that fuel is a great resource as far as issues of production, many sectors of production are concerned. So there could be a possibility for a spiral hike in the prices, particularly, especially the transport sector on its own. And you would note that a lot of our people are still commuting and things like that. So that is the first effect that we might actually note, against the backdrop of the fact that a greater pool of our people really are not earning much.
Mm-hmm. Marvelous.
Mm-hmm. And this is what I'm talking about, Neri. Okay, that's good enough. But I think some of our people that are following us here, let me just read what they're saying after what you've just told us on our Facebook page, our VOA Shona Facebook page, so maybe you can react to what they are saying. Pane one, the hike of fuel may cause the increase of prices in shops because all goods are being transported with transport. That's a carriage. Mutobayana, your comment.
Yeah, So it's a fact that it's not going to be refute. So at the end of the day, we're going to be able to get
Chris.
Yes. So, Mr. Mahomva, after the government did away with the multi-currency regime, there were some sort of stabilization in the prices. But what do you think is going to be the sum effect of this recent hike in the price of pump price of fuel?
I think we responded effectively to that question to say it's obvious and it is expected. My hike, Sakadaro, noted.
Mm-hmm.
It was quite inevitable that as soon as fuel goes up, things in the shops would also go up. It's something that is quite obvious.
Okay, thank you so much. Can you please hold on for a few more minutes? We have a caller, Marvelous.
Hey, Makadi, caller. Hello, caller.
Hello, Makadi.
Tiri wadi tuktora na niwe jemurukupi.
Okay, I'm going to talk knowledge side from Harare.
Okay, kwa kadiko kwa Raruko.
Ah, Harare kirima nyako.
Mhm. Atipeo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri mudariro pari zvino, tiri kunzwa isu kuti nhasi nyika yamuka vanhu vachinzwa ivo kuti mitengo yemafuta yakwira. Mamboenda here kumagaraji uye zvizvizvi zvamaona nhasi.
Ya, sometimes zvengo kusvika pagaraji zvekuona pasina muminetsi. A president that is in the ICO. The Congress of the people. We send the transport from back in the bar. And the thing of that is, transport is a city one
acre.
The president is saying to the economy
Mhm. Saka muri kuti imi nhasi pamaenda kumagaraji maona chokwadi mafuta mitengo yakwira, asi pamazoedza kuti muchiwana zvino transport yekuenda kumukumba vanhu vanga vatokwidza kudara.
Vanhu vanga vakwidza transport yacho haisi kuwanika.
Titsananguroo kuti pamaimbokwira muchienda kwamunoenda mamuchibhadhara mari uyezve nhasi mawanikwa muchibhadhariswa mari yakawanda sei.
Yeah, katanga tshienda tanga tshibadela $2.50.
Mhm.
Yari harari.
Mhm.
Asi hasa zvango chinja kabva tanzi $4 kuenda mudhorobha.
Mhm.
$4 kubva mudhorobha.
Muchienda kupi?
Chienda ku Greendale.
Mhm. Mm-mm. Ah, pakaoma aiwa. Tinokutenda ichaizvo nekuti ionesa zviri kuitika ikoko.
Ah, tinokutenda.
Muve nezuva rakanaka.
Tatenda
kwa. Bye bye. Chris, ndikunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu vamasimba kuchera, vanova ivo economist. Hello, vakuchera.
Yo, makadii.
Aiwa, tiri wadii, tinofara kuti makwanisa kupinda muchirongwa. Tinoona nhasi nyika
kwanisa kusihakira panapa
aiwasaisai
ne
tinoona nhasi
zvese
tinoziva kuti vazhinji vari kuchema nyaya yemagetsi. Tinoona nhasi kuti nyika yamuka vachinzwa ivo kuti mafuta akwira. Munotambira sei izvi imi sevanoongorora nyaya dzezveupfumi nezvimuwe?
Isusu taifungidzira kuti Zimbabwe Energy Regulatory Authority ndovera ndovanofambisa kuti mafuta akwira nemari nekudaro nekudaro. Saka patazviona zvichifamba mudandemutande remasaisai hatina kuziva kuti chokwadi here kana kuti hachii. Ivowo vezera vanonokawo kutipa ruzivo rwekuti ndo zviri kuitika here. Makare kare kuzemavelas munorangarira kuti muchiri munomu shambadzo yekuti mafuta akwira yaizouyawo iko Moses wapandawo makufeni achona kuti zvakazodini zvakazomukawo zvakadini zvawedzera mutengo. Saka idambudziko ratinaro rekuti hatina nzira dzekuti tizive nazvo kuti mitengo iri kufamba sei. Asi upfumi hwenyika hune dambudziko rekuti dhora rekunze kwenyika rekufamba richitevedza zvakatarwa nevereuzengi zvekuti zvichawanestone. Saka pataamboenda kumabhanga vanga achifamba kubva kuma $8.50 kuenda kuma $8.90 mumastreet vanga vashandisawo $9 kuenda ku$9.80 zvichishandisa mari dzekutenderedzerana izvi dzemaarab dzemaecocash nemazimbabwe zvivo vakazvokutenderedza. Saka dambudziko ratanaro ndiroiro rekuti hatichaziva kuti mitengo iyi iri kupegwa nezera iri kushandisa mari official rate here kana kuti yakushandisa rate redu ratinogara tinaro kumarokesheni.
Aiwa, mashoko makuku. Tubata izvenyu makadaro, Chris.
Yes, we have another caller. Hello.
Hello, kola.
Yeah, kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Siyaphila. Usichayela ucingo ungaphi?
NgiseBahrain lapha engikhona.
EBahrain?
Yebo, eBahrain.
Bahrain.
Okay. Yeah, ungasi.
Yebo.
Yeah, ungasi iphathisa ngohlelo lwethu la.
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi, siyaphila.
Yeah.
Yeah, ungasiphathisa yini kuhlelo lwethu lwe-Live Talk lamhlanje sikhuluma ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota ukwenzakale lamhlanje?
Ngaliphathisa indaba yokukhuphuka kwentengo ngathi angilizwa kahle.
Awusizwa kahle? Khathesi ke? Hayi, kulungile, siza kufonela njalo enxa singathola i-connection engcono. Sibongile kakhulu. Yes, I think we have a problem with the Bahrain line there.
I was very interested in hearing what he was going to say. from Bahrain. Is that also an oil-rich country? Or?
It is in the Middle East somewhere there. Yes, so see who am Numzana Mahomva Okona.
Okona.
Ye, mnumzana, nga wena upota ke lamhlanje kuyini okubonile sizwa kuthiwa ikhweli lintengo kodwa amafuthelo kungatholakali.
Engatsho mina ukuthi lifungahunga esilizwe kumambule ukuthi amafutha sethe athu kukhwela. Kodwa okumqoko ufuze sukunandelele ukuthi loba enjalo ekhwelile imali esivele siyisebenzisa lapha ingaphansi ngasikhuluma ngesisindo sayo kwale kade siyisebenzisa yikho ke nxa sinakana silokhu sichathanisa ngemali leyana eyayivele ikhona kwesinye isikhathi kwenze ngazanti ilibheju selikuphaphe kakhulu ikanti lona liyabe lingacaphanga kakhulu in terms of ivalwe kade ikhona kodwa esisuka sikunanzelele ukuthi izinto ngazikhwela kunjalo sesithi thina sile mali yethu entsha kufuze abantu bebenikezwa imali elinganayo lokukhuphuka kwezinto lokuguquka kwezomkhonono.
Hayi, kuyezwakala marvelous.
Ayi, wathine vari kunyora chaizvo vakawanda. Tinotenda Muzinda ari pano pa Facebook page asiregei simbotora muteereri. Hello caller. Tiri wadi, tiri kutaura nani uyeje, muri kupi mkoma?
Muri kutaura na Samson Maskati, njikitua Cape Town.
Ehe, tipeo pungwa zenyu muri pa Cape Town, hapo muri kunzwanya ya iye kukwira kwe mitengo, uye mafuta, mnona si?
Ya, ntiri kuona kuti, ewa kuruwe dawa ambo sira mkana kuneo chiki, pataka ambo, manya zedi tili murodi kutipendera kuti avamu gabe vaenda takapende janganga neinobata mai
varikuchema
futi zvakare
saka dai mai wana mukana wekutaura naivo vari muhurumende maitii nemamiriro akaita zvinhu nyanya nyaya yekukwira ikoko kwemafuta
vaenda aitokwanisa kusangana kana 14 chatinge atovaudza kuti vaitofana zvavo kutemuka vakasiya basa vachitsvagakana umwe wechidiki waungatosiyira mukana uyo.
Aiwa, mashoko makuku tu tinokutenda hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Anokutenda hanzvadzi muvaone zuva rakanaka.
Okay, aiwa nemiwo. Vakuchera muripo here panhare apo. Hello, vamasimba kuchera.
Ndiripo panhare.
Ehe, you're hearing what some of our callers are saying in terms of what they think should be happening. What's your take? Especially, it seems like, you know, there's a lot of, I don't know whether we can call it, you know, outcry from the public, because they are saying now they are likely to see some of the food prices going up. There was a caller who said when they try to go home to Greendale from town, they are now paying $4 at a rate where they used to pay $2.50. What's your take?
No, I think it's important for the government to acknowledge one thing. Remember, the introduction of the Zimbabwean dollar, in my view, was to placate civil servants who were requesting the US dollar salary. So I think for me, the government should be able to placate that. But also, we have seen the government giving civil servants a one-off salary or a one-off allowance. And this is what I think has increased prices of goods and services. Services including those transport services that we pay for from town to wherever we go.
So,
I think that the economic situation is very dire. It needs a collective
discussion. It needs a collective thinking. It needs a collective getting together, not only of the tripartite situation where you have labor, government, and private sector, but also the ordinary citizens who will tell you what they are facing, because the private sector is not also able to increase salaries to match the economic situation in the country. Civil service is not able to match salaries to match the economic situation in the country. So what we now have is you and me who work either in the civil service or in the private sector, but unable to match their needs. When your daughter says arukuda joy, something with you then call it a luxury.
Saka vakuchera munoona pane zvichaitika here pane zvamuri kudeedzera izvi nekuti ndanzwa imi muri kuti panenge pakuda kutoitwa kuti panyatsovhurwa paitwe nhaurirano vanhuwo ivo vehurumende nevamwewo vachinzwawo zviri kutaura vanhu nezvichemo zvavo asi zvinogona kuitika here izvi
kana hurumende ichiti ihurumende yavanhu zvinofanira kuti zviitike kuti panofanira kunge pane hurukuro nenhaurirano pakati pehurumende navanhu asi chataona ndechekuti hurumende iri kumanyira kupa iri kumanyira kupa zviga zvairi kupa haisi kutaura navanhu kuti kuti vanhu vari kuti asi dambudziko raitika ndorokuti mitengo yezvinhu haisi kuteedzera zvinhu zvakataurwa nehurumende zvokuti for instance let me chinhu chainzi chaita dollar US pakadzikwa mutemo wehurumende special instrument 142 mutwa 24 June chakawedzerwa nekamwe ka 50 cents that's why muchiona kuti zvinhu zvese zvine kanga 50 cents zvikakaenda kuseri
Mr. Kuchera, can we just disturb you for a moment? There we have two callers who have been holding on for quite some time. I will come back to you. Okay. Yeah, Mnumzana, Robert, Sawamgela Ushelo.
Yabo, Nya Gulisa, Govala Lady, Nagwanzana.
Unga Pigumsa.
Yeah, Johannesburg.
Johannesburg. Hayi siyathabuka nawe emoyeni ungasiphathisa kuhlelo lwethu lwanamhlanje
ye sithabuka kakhulu uma sibona intengo yamafutha ifuel ilokhu ikhuphuka kanje kutshengisa khona ukuthi uhulumende nalobusayo akasenalo icebo ukuthi angabhalansisa njani i-inflation ngoba uyabona makukhuphuka intengo ye-fuel kusho ukuthi kukhuphuka yonke into ngoba ukuthi every basic commodity ukuthi izibe semashobo kumele ukuba ibe idiliviwe manje makukhuphuka intengo kanje ngesinye isikhathi mina ngisuke ngithi kuhle ebantwini ukuthi baze bakubone ngoba uyakhumbula ukuthi sitema si-approacha ama-election emsakazi bakhona abantu akade bentela especially abantu bakithi komthakazi abantu izalukane zaseplantry zimtela mpela zithi bazoyikwezithi zizoyivotela izana ebantwini abanjalo ngicabanga ukuthi it is an eye opener ukuthi babone ukuthi into akade becabanga ukuthi they are proud of it sebeyinikile enough time bamnikeza isikhathi esipheleleyo ukuthi aziphruvele ukuthi libe liyabona ukuthi ngiyehluleka egcekeni ngoba intengo mayikhuphuka kanje abantu kabaholi ngizazi akona into abayihola yabantu ngimangile mangixoxa nabanye ngizwa ebejabula kakhulu ukuthi khona sekungcono lapha sesihola umuntu bejabule kakhulu ngibe sengisithi mina hawu wenkosi yami abantu bajabulela ukuhola umuntu emadolobheni thina sithe sikhula umuntu bewuhola emakhaya ngabadlali abangasakhona ukusebenza. Abantu emadolobheni kumele bahole basebenze behole imali hayi umuntu.
Yeah.
So uhulumende lo akasenalo icebo. Abantu sokumele baze bazibonele kungabe nakhona umuntu ozobatshela kodwa one day abantu isiphelo sakhona bazovuka begcwele izitarada bengasayesabi live animation from the soldiers and from the robber segment. Bazongena ezitaradeni isi siphetho sangkhona ngoba kade makukhuphuka bukhuphuka ubona ngathi kuzophelela uphi umhlangano. Ngiyafisa ukuthi angathi kungenzeka ukuthi abantu bakomthakazi uNkulunkulu abasafeyile nje kodwa ekugcineni bona laba abantu basemashonaland abayisabayo izami yabo bentela nabo abanye abakithi emadebeleleni bazogcina futhi bezingenela bona ezitaradeni bazikhuphela into yabo abayifakayo.
Hayi, siyakuzwa, siyabonga kakhulu ngembono yakho.
Ngiyabonga baba.
Okay, marvelous. We have another caller.
Hello, caller. Hello, caller. Hello. Hello, Kesto. Hello, Mkoma Festo, magadi enyu.
Triko, magadi enyu.
Tiri, wadi, tukusora nemi murukuvi.
Riku, shurugwi.
Ah, kwa kadi kushurugwi ugo.
Ah, kushurugwi, kuno tiyone, orago.
Ongo, onti manyora papa vio, shona kuti mageta akuna. Tipe ofungwa zenyu muri kunzwa iri mudandaro iri tiri kutaura nenyaya yekukwira kwemafuta kwakamira sei ikoko kushurugwe.
Kune kushurugwe akakwira zvisingaiti.
Tisanangurireiwo kuti akakwira kubva papi achienda papi uyezve ari kuwanikwa here mafuta aya.
Mafuta acho akakwira asi haasi kuwanikwa zvakare mafuta zvaakakwira ari kuita $7.50. Saka zvakatooma nyangwe matransporti chaiwo abva akwira kubva vanhu vakwira kubva kugweru chinoenda kushurugwi $4 kubva shurugwi chinda kuchachacha $4 which is $8 nearly $10.
Paimboita mari mafuta asati akwira.
Mafuta asati akwira it was cheaper waita $2 vamwe achiita $3 at least. Ngati kubva kwakatanga kukwira mafuta zvinhu zvaita $2 from chachacha to gweru.
Saka dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii dai vakuru kuti vakateerera parizvi.
Isusu taingochema kuti aiwa vedu vetakukuvara nenyaya yekukwira kwezvinhu zvokuti we cannot afford anything let nokuti isusu muhoro yedu haina kukwira saka tingorohwai pasi petsoka nezvinhu zvokuti tiri kudoshaya kuti torarama sei kunyika yedu yeZimbabwe.
Tanzwa kunge mamune vamwe vanga vari kuda kutaura vari papedyo nemi papa vanogona kuyowo vatipe pfungwa dzavo.
Zvakanaka.
Ngava uye tinzwi. Hello.
Hello.
Tiri kutaura nani?
Mutaurai vagura jena.
Taurai tinzwi vagura jena. Ndanzwa muchiita kutachizevese vichitauraiwo tinzwi.
Aita mafuta zvatoita transport yedu patinobva kugweru kusvika kubasa. Ngatibva kugweru kusvika kuno kubasa kwedu yausvika pati $10.
Imi munobva kunze kwegweru muchienda kubasa?
Ndobva kugweru ndichiya kuno kusvika kubasa.
Saka pamakukwira apa manje pamawanikwa mitengo yemichovha ichikwira.
Ndizvo zvichaizvo.
Titeiwo kuti dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii imi sevagari veikoko kushurugwi pane zvamuri kuona zviri kuitika izvi?
Isusu tangoti hurumende edu yaona kuti kukwidza kwanoita mafuta kuka vashandi vachona hapana mari yatiri kukwidzirwawo. Ndodambudziko riripo ipapapa. Mari yavanokwidza kaka ide vashandi votiwana mari saiyoyo zvidi zvichibatsira zvichibhalansa zvinhu hazvisi kubhalansa.
Imi mungati pamwedzi mungada mari yakati yakamira sei kuti mhuri yenyu nemi munyatsorarama zvakanaka?
ningati iko zvino kuti inini yavo heads up kurega pamwedzi kaka $800. Saka yekutoti inini nemhuri yangu kuti rarame kaka build up about $1,500.
Mhm. Asi pari zvino muri kushandira mari yakawanda sei?
Ishomanana. Haikwete koko.
Aiwa, pakanaka chaizvo nokuti vazhinji vari kutotsigira zvamuri kutaura izvozvo. Vari kuti ava vari kutaura vari kushurugwi ichi vari kureva zvakanaka chaizvo. Tinokutenda imuve nezuva rakanaka.
Ndotendai.
Bye bye.
Bye bye.
Mm-hmm. Chris, we're hearing there from two Shurugwi residents who are crying foul, saying that when they woke up today, they actually stay in Shurugwi and work in Gweru. That, you know, transport cost has doubled. They are now spending $10 to and fro from where they live to their workplace. So they were saying the biggest downfall for them is that the prices are going up, fuel is going up, but the salaries are not.
Mm.
So they're saying if only government could perhaps find a way of making sure that there's, you know, some kind of system to make sure that when fuel prices are increased, their salaries are also increased.
Mm.
Maybe we can get one of our experts to weigh in. You can take it over.
Yes, we understand Mr. Kuchera's phone has dropped. So we still have Mr. Mahomva. Mr. Mahomva? Oh, Mr. Kuchera is back too. Okay, let's go to Mr. Mahomva first. We'll come back to Mr. Kuchera. Mr. Mahomva?
Yep, Bob.
Yeah, mnumzana, uyabazwa bayakhuluma lapha abeshuruku. Siyazi ukuthi ludaba olufanayo indawo zonke ukuthi imali eholwa izisebenzi ilokhu iphansi kakhulu kodwa intengo iqonga. Wena njengomuntu ohlaziya ezombusazo ungathi ezomnotho ungathini wena ngalokho?
Yeah, akufuze uhulumende labamela abasebenzi bebe lokukhulumisana ngoba imali eholwa ngabantu imali eyafakwayo ngesikhathi sisasebenzisa le imali yangaphandle ukuthi uma sesiphathanisa kathe sukusebenza kwayena leyana imali yafakwa ngelikade lokuthi isimo sesintshintshile kumqoka ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende labamela izisebenzi kungatsha ezijiyeneyo ngoba esikubonayo ukuthi kathesi imali yethu leyi ayinasisindo kumali yangaphandle njalo okunengi esikusebenzisa elizwe nokufanana lamafutha sibona isimo sokuthi kudingakala ukuthi imali yethu le intshintshe sithenga ama US dollars ungangukuthi lo hulumende esikhathini esiningi simbona esenza ukuthi ishiye into ezifanana lefuyeni lokunye uyabe esenza esiwathi thina ngama subsidies. So ngakho ke khona lokhu kuyasitshengisela ukuthi uhulumende yamaqinga usalawo kodwa umkhono musugugukile njalo kufuze kube lamanyathelo amatsha azayenza ukuthi sithuthukise umkhono ngendlela ehambelana lalokho sokukhona lesisindo semali yakithi entsha njalo akufuzanga sibe silokhu sicabanga thina siqathanisa izinto ngemali yakudala leyana esasiyisebenzisa sokutshintshile kufuze sibe kwazi ukuthi imali yethu ayila sisindo semali le nyakade siyisebenzisa.
Mhm. Ya manje kuthi ukuthi ngokubona kwakho imizamo yena le lokhu yenziwa nguhulumende sike sizwa isithi yena hayi into sesiba okuthiwa ngesilungu i back to normal. Ubona njani wena ukuthi iyasebenza yini imizamo yakhe?
Imizamo le singathi iyasebenza ngoba lapho loba ngakathesi singabe sikhala ngoba uzananzelela ukuthi kule ndaba yesinkwa ukuthi iflower kulesikhathi ekade sithenga ekadivela ngaphandle lokunye okuningi uhulumende bencedisa amankampani anyapheka isinkwa kathesi siyakubona ukuthi uhulumende njalo uyancedisa la makampani aletha amafutha lokunjalo yiko uhulumende ule mzamo kodwa imali ephakathi kaZulu esithi thina the money that is circulating ayinasisindo esingenza ukuthi senelise ukuthola ezinzinto. Yikho loba kukhwela okunye okufanana lamafutha, silokhu siwabona amafutha angikhona eswelakala. Ye akhwelile kodwa ayatholakala na? Hayi, kutshengisela ukuthi kule mizamo ngoba imali evele ikhona phakathi kukaZulu kayeneni.
Hayi, siyabonga. Ungabamba nje kancane mavela.
Ndikaiti mboenda apa Facebook page yedu tione pane vazhinji vari kunyora, vazhinji vari kuchema kuti please tifonerewo, tida kupinda muchirongwa titaure panyaya iyoyi yemafuta. Asi regaiti mboverenga Courage Mutobaya ari kuti corruption is the source of our struggle in Zimbabwe. Why we find it difficult to get fuel at fuel stations while easier on black markets? Mai Cleopatra Liwayo anzi koko goi pano maskwera seva shamarari vi studio 7 mose jenyu aiwa ista skwera shakanaka. Tinotenda muzimba arguti please ndifone reu kandine mashoko ne urumende yedu kozi aiwa kukwira ukukwanyanya. Sibangani Ndlovu, I think vamwe vemu hurumende they are happy about the increase of fuel because vano ndivo vamwe vacho varidze magarage akawanda, so ndofunga they are benefiting. Courage Mutobaya nans, they can only fix problems in Zimbabwe if they can avoid the increment of fuel prices. Simbarashe Mbizo ndo vatataura na I think varukuti otiriku shurugwi kuno there is no zesa. Kaston Tigere aripano pane vatitifonereo pane madzimai zvakare vanga vanyora pana pachititifonereo tirikuedza namba dzenyu kuitiro timbonzwo kubva kune madzimai kuti imi muri kuzviona sei zviri kuitika izvi tinoona nhasi vanhu vamuka vachinzwa ivo kuti mafuta akwira mumutengo saka ndozvatiri kuzeya ipo pano kana muri kungobva kupinda muchirongwa uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitiro tione takawanda uye imi mutikakwanisa kukubatai hwama neshamwari dzenyu dzinokwanisa kunzwa zvatinenge tichitaura ipo pano. Chris, over to you.
Yes, marvelous. We'll go back to Mr. Mahomva. Mr. Mahomva, the finance minister, Mr. Mthuli Ncube, projected that by October this year we are going to see stabilization of prices and actually the economy growing. What do you make of that? Do you think this is realistic when we look at what has just happened today?
Well, it depends on the yardsticks of analysis that would be used because surplus in the budget. Lokuthi ngasiba namaphephandaba siyacela ukuthi akukaboleka imali e-reserve bank, uhulumende usebenzisa imali ayizuzayo ayitholayo. Yikho ke nxa sikukhangela ngalelo zinga singathi thina kungaba lenqubela phambili, kodwa udubo olusuka lube khona ukuthi nxa sifuna ukuthi sikhangele izinto ngelihle lokuthi umuntu kazana uyakwanisa ukuthi thenge ukudla.
Mr. Mahomva, ngikubambe nje kancane, kungani kulomunye futhi osifonelayo lapho sizabuye? Siyabuya nje kathesi. Okay.
Koma Caston, hello.
Hello.
Tukusaura nemi muri kupi?
Ndiri ku Lusaka kuZambia.
Taura itinzwi.
Nyaya muri kukurukura. Chandinoona apa kana hurumende yedu isingakwanisa kuteerera zvinobva kuvanhu vainotungamirira sekutaura kwainoita, handione paine shanduko. Shanduko ingatovapo ndeyekutowedzera kuipa kwaita zvinhu, nekuti tarisai muone, kana vari vatungamiriri vevanhu ndive vanhu vese venekuti vanovatsigira yakarafiki. Vanofanira kutarisa zvakare kuti kune chimwe chikwata chevanhu vasingavatsigiri, kune vanhu vane njere neruzivo rwunokwanisa kusumudza ikonomi yenyika. Saka naizvozvo vanofanira kutora mazano yatinoende kuti abva kunani saka tati kuona ini pane dambu zikwende kuti hurumende yedu kunyangwe as long as usingava tsigiri usiwe pato ravo ukataura zvinhu zvakanaka zvine musoro zvinokwanisa kusimudza nyika kuifamberi havateereri saka tinokumbira kuti dai vagona kuti ivo vave vanhu vanoteerera vanhu vachinzwisisa zvisinei nekuti takasiyana pane zvatosapota ende havangakwanisi kuzvichinja nekuti munhu chaanotoda chiri mumwoyo make
aiwa
ndosaka paenda ndambonyora paya ndichiti zvaatoda mwari kuti auye ega kuti pamwe kuda pfungwa nemwoyo yavo zvingashandi kuti vagone kuteererawo vanhu vanotungamirira nyika iri kutambura
Mashoko makukutu chaizvo tinokutendai muve nezuva rakanaka regai timbotora vamwe tinzwe kuti vari kutiwo chimuve nezuva rakanaka ikoko kuZambia Chris
Yes, Tulani siyakwamukela kuhlela
Ngiyabo sabona ba
Yeah, ungapi komhlaba?
Ngise Croatia
Ngapi?
Croatia
Kuwait
Yes siyashuphe
kodwa ngapho yiko kuvela khona i-oil phe
loba kuvela i-oil ngeyabo phela muntu omdala ngeyabo i-oil wena utholile
hayi akusiphathe
sona kwamasento okudingayo kuphela but hey impilo inzima bafo
akusiphathise ngodaba olusegudini la
hayi mina into engiyibonayo akuzokulunga eZimbabwe mbona kuyinto enzima kakhulu ngoba uhulumende kasibonisi indaba eqondileyo namapetroli loko kuthiwa akhuphuka isinkwa yonke into kuthiwa ngapha kuhulumende kurayithi ephepheni into zonke zihamba ngendlela erayithi but kungasiyi kwiqiniso elikhitshwa kahle hayi angazi kuyalunga sokutheni kanti bakithihle kumele sithembele edolweni nebunkulunkulu elilanga uzosiphathisa
limqotholela hayi sibongile kakhulu mnumzana
hayi ngiyabonga na
okay
What is he saying from Kuwait? I'm very interested.
No, he's saying, you know, the situation is really sad and the best thing that we can do is pray for a better Zimbabwe because he says it doesn't look like, you know, there is light at the end of the tunnel.
I think that's also what our last caller said before we took the guy from Kuwait. He was also saying he wrote on the VOA Facebook page calling on prayer. But ndonzwa tinemwe mutereri. Hello, caller.
Hello, makadizenyu.
Tiri wadi. Tiri kutaona nani uyezve muri kupi?
Mukutaura nano ndichisvisa bhirira paHarare.
PaHarare panenge pari kunakidzapo. Taurai tinzwe.
Zvinhu zvakaoma. Ini ndinogara zvangu muchinhoi bandamuka nhasi ndakananga kuHarare ndichienda kubasa ndokwandinoshandira.
Okay.
Ndaona vaQCU ndikashamisika kuti kwapana mota 1 panenge pane diesel 1 pana puma yanga iri panenge iri muna ambuya nehandau chikadzi yakwira muhangu zvinhu zvakatooma ende malisti tikuti ekungohaikawo kungoti tingobhadhara mari inenge kutaurirana chete semunhu anenge agara chienda ruti iyoyo azi avazi kukwira makombi zvakatooma angari pa$15 Harare chinoi makombi apa $18 keshi kwete eko keshi
keshi saka inibatika ile kesha
zvakatooma apo percentage yanongoshirwa kuti uwane kesha hapana kwainowanika kesha yachinenge iri eko kesha saka zvinhu zvaoma nekuti mabasa chavo chavo hakuchashandiki vamwe toshanda tichiita zvokutyaira izvi unogona kutora time usati waona macontract ekutakurira zvinhu ekunotakura mahiring aunenge uchiita wawana kamari kacho kanobuda after kana 2 weeks apo zvinhu zvinenge zvichikwira wozonopedza imwe nguva ari pa-QFO zvinhu zvake hapana chiri kufamba
saka poitwa sei dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
hurumende taiudza kuti taive tinonzwira vevanhu tsitsi nekuti muwaniro wedu isusu veruzhinji nevavo wakasiyana izvezvi chiyo zvinhu zviri kudhura sezvisingawaniki ivo they can afford kuti vawane zvese zvavanoda panguva yavanoda dai vari vamwe vambopindwawo nemweya wamwari vanzwa kuti nyika iri kutambudzika iyi igone kuenderawo mberi nekuti chinodiwa ndechekuti kana uri mutungamiriri ziva kuti vari kukuteera vari kukufarira muri kuwirirana kwete kuti uzova nepfungwa dzekuti havatiri kunditeerere kana kuti vangundimhanyisa saka kutonga hakude kudaro kana kutungamirira hakude kudaro kuda kuyanana nevateveri kuti zvinhu zviendeke
saka imi nemhuri mune muchida mari yakawanda sei kuti munyatsorarama zvakanaka
zvamazuva ana mari yacho ii panotodiwa mari yakatowanda pa nemabhondi atiri kuwana ayaya pano tinotoda kuti ndipedze mwedzi chai ndinotoda 2.5 yechikafu chete hatisi kutaura zvei zvakawanda zvechikoro izvi
saka iri kubatika here nemabasa amuri kuita
haisi kumbowanika tiri kutoita zvekutongobatsirana kuti umwe awana chibage umwe awana chii chingokadzirana batsirana batsirana kuti tese tikwanise kurarama
yaacooperative
yaacooperative kuti vanhu mukwanise kuraramisa mhuri dzatiinadzo saka zvakatooma
haiwa pachinoendopangwa
apa tiri kutokundikana kana kubatsira vabereki kumusha unotongofona kutondiunze kuti vapenyu chete asi kuti tibatsirane hazvakaoma
aiwa pakanaka pakadaro moti muresoro wamane shamwari pachinoendopangwa po toziya kwagwayagwayo
chokwadi chivaparenga baiwa tine kutendai chaizvo
ya muve nezuva rakanaka babai
zvakanaka
This caller actually comes from Chinoi. He's saying that he commutes to Harare every day, but he's finding it difficult to cope because of the transport cost. But he says today he had a rude awakening when he came into Harare and he saw the, you know, by a petrol station. Normally there are cars lining up for fuel, but today there was fuel and no cars. When he asked, he was told prices have gone up, so people were not fueling up.
Very sad. Mr. Mahomva, Do we still have Mr. Kuchera?
No, his line.
His line dropped.
Yeah, we can okay. Round off with
Mr. Mahomva, there is a one of our listeners who's asking that you are saying the government is trying. Yeah, Mukheti wenqube uthi Mahomva uchoni nxa ethi uhulumende uyazama abantu bekhala kangaka.
Hayi ukukhala ngalo ukuthi sonke siyakhala ukuthi ibhethu likhaphile sibili kodwa okufuze sikunanzelele ukuthi imali yethu leyi ayikabi lamandla okuthenga yikho engikuthiwo ayikabi lamandla amakhulu okuthenga afana nale mali leyi ekade silayo i-US dollar okungangokuthi imizamo ekhona ngeyokuthi siqhubeke siphila le mpilo ekade siyiphila ngoba sona uhulumende elokho letha amafutha loba intengo yamafutha lesi esithenga ngayo ngemali yethu leyi engakacini kakhulu sibona kuyinto enzima kakhulu ukuthi uhulumende ethenge ngemali yaphandle kodwa sikhangelela ukuthi nxa singaqhubeka silungisa izinto uhulumende laye phatheka ngokuthi abantu baphila manzonzo izinto zingaba lula ngaphambili
So briefly in English, what can you say? The same thing you're talking about, what government's efforts?
Basically, I'm saying we are existing in a massively subsidized economy, which tries to dovetail with the foreign currency demands to sustain the local sector as far as the public welfare is concerned. So it is normal that we would see that things are quite difficult, but at the same level of analysis, we also need to acknowledge that the currency that we have is not yet solid enough to compete with other external currencies.
We have Courage Mutobayana Arguti. The same problem we have in banks, they'll tell you that they don't have money, but panze ichiwanikwa. They once said anyone who will be found exchanging forex will be arrested, but apana varikusungwa. Does that mean that our police officers are not good enough to arrest them? And then someone else, Professor Mapendere, says, asimoda kuti hurumende iite sei. Ivo vari ivo vacho, varikumhanya nemafuel, varikuti magaraji ndiye hurumende, kana kuti vamwe vari muhurumende ndozvavari kutaurawo ipo panapa. Sibangise Ndlovu aripo pana pasimba rachembizo aripo pano. Over to you.
Yes, marvelous. We have run out of time, mm-hmm. and it's time to thank Mr. Richard Mahomva. Thank you so much for joining us. Mr. Mahomva?
For having me.
Yes, thank you. Hope to have you again sometime soon.
And also, Chris, let's not forget Mr. Masimba Kuchera, who was here with us, but his line dropped. An economist, a marvelous Mtanganya. We are in Washington.
Yes, and would also like to thank all our callers who managed to get through and those who did not. Try again next time. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.